Hurumende yakazivisa nyika yese yeZimbabwe kuti musi wa25 October chishanu chinotevera chino ichange iri holiday yemunhu wose, ende munhu wese anosanganisira varayiridzi nevana vechikoro. Saka varayiridzi vanofanira kutorawo mukana wekuti vange vachizorora. Tirikukatsamara tichinzwa ministry yeeducation ichiti vana vanga vaendere mberi vachinyora bvunzo, vadzidzisi vaendere mberi vachiinvigileta. Izvo zvinova zvinotyora kodzero dzavo dzino dzakaprovhaidwa mulabour act yedu. Tichitarisa pasection 14c panoziviswa kuzi mushandi woga woga ane kodzero yekunge achizinga achizorora musi wega wega unenge zuva rega rega rinenge ratarwa kuzi ipublic holiday. Zuva iri ratarwa musi wechishanu rakaana kuti vaziri pamutemo nehurumende yedu yatove public holiday yemunhu wose.
Chichemo chenyu panyaya yezuva rezororo rataurwa iri ndechei?
Kana vatadza kuti vanhu vazorore, kana vanhu vatadza kuzorora, Labour Act inoenderera mberi ichitaura kuti vanhu ivi vanofanira kuti vachibhadharwa mari yekuenderana nekuvakombazeta inenge yakapetwa kaviri pamari yavo vanofanira kunge vachitambira iri nomo. Tikatarisa varayiridzi vavo vagara vari vanhu vanga vari pastrike vasiri kuzoendera kumabasa, asi tinoona kune vari kumbunyikidzwa vachienda kumabasa. Tiri kuti kune hurumende kana mambunyikidza vanhu kuenda kumabasa, chivabhadharai zvienderana neLabour Act mari yavo yakapetwa kaviri kuti vakwanise kukombazetwawo kushanda kwavari kuita panguva yekuti nyika yese inge yakazorora. Hatinei nezvatarirwa holiday yacho, chero vanhu vakati tauda kuita holiday yekudya matamba, chero vakatida kuita holiday yekutamba nhodo, asi kana yangonzi ya public holiday zviri pamutemo, sevashandi tiita kuti hatiza kuti korodzero dzedu hadzingavhunwe, tinoda kuti tizorore. Saka kana paine wose achange achimanikidzwa kuti anga achishanda panguva iyi, anofanira kunge achikombazetwa zvichienderana nemitemo yedu yemunyika yeZimbabwe.
Ko iyo hurumende yanga yamboramba here kukubhadharai kana mukashanda pazuva rezororo?
Tatumira nhume yedu vamunyaradzi Masviwa kunosangana nevashandi vehurumende vemumahofisi makuru vachitaura nyaya iyoyi. Takamirira vadzidzisi vose vachazenge vamupunyikidzwa kuti vashande. Vamboita semakakata amwa vachiti ragarai basa ravanofanira kunge vachiita, ende zvinzi holiday yanga isiri holiday iri pamutemo. Asi mushure mekuramba tichiintisa kuti vanhu vanofanira kubhadharwa, tasvika pakupusha kusvikira vataura nevamwe vepublic service commission kusvika zvazobvumwa kuti marairidzi vose ava vanenge vazowanikwa vachishanda vachazenge vachiwana muhoro wavanowana unoenderana nekushanda kwavo.
Varayiridzi venyu vari kukanganiswa sei nezuva iri, uye vanenge vachishanda here? Tanga tichifunga kuti kuda pamwe muri pakuramwa mabasa.
Izvowo hongu tirikungoitawo, asi tinoziva kuti varayiridzi vedu vatomirira izvi vanenge vasingashandi. Asi tingoriwo basa redu rekuti toziva kuti pane vamwe vatopunyikidzwa vasiri mamemba edu vongozoshanda kuti vange vaine chavangawanewo pakushandiswa kwavo.
Pane zvamanga maronga here maererano nevana vechikoro vari kunyora kuti kana imi mukasaenda kubasa nemusi wechishanu uyu, vana vechikoro ava vanozonyoreswa bvunzo dzavo rini?
Isu sekutaura kwatakaita kare, bvunzo dzevana ava dzagara dzatabva kubatwa zvakanaka kubva kare, dzambunyikidzwa nenyaya yekuti vamwe vana vari kudonyora vasina mainvigilators. Isu zvataitoshuwira nezvatakanguri tataura ndezvekuti education system yedu is not ready for my examinations. Is not even ready kuti vanhu varambo vachienda kuzvikoro tichitarisa nematambudziko ese ariko. Muono wedu isu wanga uri wekuti zvinhu zvose zvichombomiswa kuitira kusvikirana tagadzisa zvinhu zvedu zvagadzikana. Maticha atambirawo mari yekuti vaite sevanhu, hatingatirase maticha ane nzara kuti ainvigilete vana vedu. Ndo patichingori tikuona kuti maexaminations edu atori compromise zvakanyanyisa nekuenderana nekuti vanhu vari kuabata vanhu vari kutozvitamburirawo. Tichitarisa vana vacho vari kuuya kuzvikoro kunonyora examination vaine nzara. Tichitarisa matambudziko ose ari kusangana nekuti maticha anofamba makiromita akawanda achinotora mapepa ekuti vana vanyore. Zvese izvi zviri kuita kuti maintegrity yemaexaminations edu idone. So muono wedu wakandosiyana nemuonero uri kuita vamwe. Tiri kutoti dai tamira tasaspenda zvinhu izvi tatanga panyowani mushure mekunge taita nhaurirano nepunduso zvinoita kuti murayiridzi awanewo cheuviri chaangaise muhomwe, hurumende yemisamo austerity measures towana mari dzinokwana dzinoiswa mueducation system kuti zvinhu zvedu zviendeke, tisaite mahumbwe nematakanano atiri kuita izvozvo.